Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 19, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes Acre muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira makanzuro ekumaruwa kuti aite zvese zvinodiwa pamagrowth point. Vanhu vana vanokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga senator wechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenate zvichitevera kushaya kwasenator Watson Kupe muna chikumi wegore rino. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yepasi rose eFIFA World Cup 2022 otarisirwa kusimuka mangwana kuQatar. Indo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa nhasi panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes Acre muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira makanzuro ekumaruwa kuti aise zvese zvinodiwa pamagrowth point kuti vemaindastiri nemabhizimusi vakwanise kunosima mari dzavo kunzvimbo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa varumbidza mushakabvu semurwi wehondo yerusununguko, mumiriri wevashandi pamwe nemushandi wehurumende aida kusimudzira vanhu kuti vagare zvakanaka. Vati vaManyonda vakaratidza izvi pakurarama kwavo kwese vachiti vakaita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira vanhu kumaruwa, apo vaimirira Buyera North muparamende vachiti hurumende yavo yave kutevedza zvido zvavo nekuvaka maindastri pamwe nekumakwezva kuti aendewo kumaruwa. Vanoti nekuda kwaizvozvo makanzuro ekumaruwa anofanira kuona kuti magrowth points ese ane zvikwanisiro zvinokwezva vemaindastri.
I must call upon rural district councils across the country.
Tinoda kuti makanzuro ekumaruwa kuti aone kuti pave nezvikwanisiro kuti upenyu hwevanhu vedu husimukire.
Vatiwo mari inobva kuhomwe yeDevolution Fund inofanira kushandiswa pamabasa ekusimudzira upenyu hwevanhu. Vakatiwo vanhu vanofanirawo kutsigira hurumende mukusimudzira maruwa nekuvaka kunzvimbo idzi nekuita mabasa anoita kuti vagari veko vawanewo mari yakawanda.
This should motivate more of our people to reiterate resources and personal savings.
Izvi zvinofanira kukurudzira veruzhinji kuti vaendese mari yavo kunovaka nekusimudzira maruva edu munyika.
Vatiwo kumaruwa kunoda magetsi kuti kubudirire vachiti ivo pachavo vatove nezvirongwa zvekusimudzira vanhu nekuvawanisa mvura zvakaita sePresidential Borehole Drilling Scheme. Asi mutungamiri wesanano rinomira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanhu kumaruwa vachiri kurarama upenyu hwepasi izvo zvavasingatarisiri makore anodarika makumana nyika yawana rusununguko.
Hakuna chiri kuitwa kumaruwa vanhu. Vazhinji vari kugara vasina mabasa avari kurima. Kwavari kuita kuchiri kwemasizoni zvinoita kuti vazhinji vatambure vachishandisa mametodzi ekare kare. Production yavo iri pakisa vachishandisa simba rakawanda. Tinenge tichitarisira kuti tinge tichitanga smart agriculture kumaruwa, tinge tichitanga kuita value addition kumaruwa, tinge tichitanga kupa maopportunities ekushata kumaruwa. Izvi hazvingotaurwe nemuromo chete, zvinoda settlement.
Izvi zvatsigirwa nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Dr. Urayai Zembe vati hazvigoni kuti kumaruwa kune nebudiriro iwo magetsi achitonetsa mumaguta nemadhorobha.
Saka budiriro yacho inenge ichiunzwa nei, nekuti budiriro inodiwa pakusumuka kweindastry. Zvino kana vakundikana kupa magetsi kurudzi mumadhorobheni, saka zviri pachena kuti manyepo uganga achitaurwa navamunangagwa ndo zviripo.
Vamunangagwa vati vamanyonda, munhu akazviziva kuti kutorerwa ivhu zvainge zvisina kunaka, ndosaka vakazotanga basa rekuona kuti ivhu ratsoka kuvanhu vari mumasangano anomirira vashandi pamwe nemapato ezvematongerwo enyika. Vamanyonda avo vakazvarwa muna 1934 vakave nhengo yemapato akaita seNational Democratic Party, ZAPU neZANU, uyewo vakambotungamirira sangano reAfrican Trade Union Congress. Pakapera hondo, Vamanyonda vakave mumiriri weBuyera North muparamende, vakaitawo muteredzeri wegurukota rezvemaindastry, vakazove gavhuna wedunhu reManicaland vasati vaenda pamushandigere. Vamanyonda avo vakashaya nemusi wechitatu chapfuura ndivo vange vave Ishe neRutanga uye vasiya vana vana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vana vakwikwidzana nhasi musarudzo dzekutsvaga seneta wechirume achamirira vanhu vakaremara mudare reSenate, zvichitevera kushaya kwevaive seneta vaWatson Cooper muna chikumi wegore rino. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Vana ava ndivaIshmael Joe, vataurayika Dzviti, vaEdward Super Mundanga pamwe navakuda kwashe Masvinyangwa. Zvichabuda musarudzo idzo dziri kuitwa neveZimbabwe Electoral Commission, zvinotarisirwa kuziviswa nhasi manheru. Vachitsvaga rutsigiro mushure mokudomwa kupinda musarudzo idzi. Vana ava vavimbisa kusimudzira vanhu vakaremara kana vachinge vakunda. Vakadzviti vati vakaremara vane nzara uye vanoda kuona vachipiwawo minda nekusimudzirwa munyaya dzeupfumi. Vamasvinyangwa vati mutemo weNational Disability Policy unoda kuvandudzwa vachiti hazvibatsiri kuve nemutemo kana usingatevedzwe. Vachiwo zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pazvinzvimbo zveutungamiriri, mabasa nezvimwe zvinofanira kutorwa nevanhu vane urema sezvo vanhu ava vari zvikamu gumi nezvishanu zvevanhu vese vari munyika. Vamwe vavhota musarudzo dzanhasi ndivasimba rashechipindura vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vanomirira vakaremara muparamende unofanira kuwedzerwa.
Sezvo muno munyika mune madisabilities akasiyana siyana akawandisa. Kune mavisual impaired, kune macripled vanofamba nemawheelchairs, kune madeaf, kune maalbino. Saka vanhu vese vavo zvinonesa, zvichida kuti every disability ikwanise kuwana mumiririri. Nekuti wevisual impairment haanganzwisisi wealbinism zvaanoda, haanganzwisisi anofamba neuchia zvaanoda. Saka zvaida kuti every disability iwane munhu anoimiririra.
Izvi zvatsigirwa navaliberty lupasha, avo vati urema hwakasiyana, nekudaro panofanira kusarudzwa vanhu vane urema hwakasiyana, kwete kungoramba pachivhoterwa vanhu vane urema hwakafanana.
Kwete kuona vanhu vane urema hwakafanana chete varivo vanopinda mumaelections akadaro, kanzi vanenge vachiwina ipapo, nekuti zvido zvevanhu vakaremara zvinosiyana.
Vana vese vapinda musarudzo dzanhasi vane urema hwakasiyana. Vashowu havaone, vakadzviti vane pfari, vamasvinyangwa Musope, kwozoti vamundanga vakaremara mutezo kana kuti physical disability. VaJosa Mukumandi avo vavhotawo musarudzo dzanhasi vaudza Studio 7 kuti zvichemo zvavo hazvisi kunatso kugadziriswa sematarisiro avo.
Ipapo ndobva nenyaya nekuti sinzi tangozvarwawo zvichimwe zvedu hapana zvatirikunyatsonzwisisa zvinzi kana zvatinonzwisisa kuti zviri kufamba nekuti sesuwa nealbinism tine dambudziko rekuti uchingozarwa kumakliniki kwacho hatiafodhi kubhadhara mari izvozvo kwozoyawo utano hwedu isusu uri panjodzi wetinoda mishonga yatinoshandisa.
Hati tariro yavo ndeyekuti anenge asarudzwa apa achashanda nesimba kuona kuti zvichemo zvavo zvagadziriswa kuti vakwanise kurarama pasina matambudziko avanotarisana nawo. Sarudzo dzanhasi dzaitwa kutsvaga munhu achatora chinzvimbo chakasiyiwa naSenator Watson Kupe avo vakashaya muna chikumi gore rino. Bumbiro remutemo rinopa zvigaro zviviri kuvanhu vakaremara kuti vamirire vamwe vavo mudare reSenate. Vaviri ava vanenge vari munhurume nemunhukadzi. Vamwe vanomirira vanhu vakaremara ndiSenator Naspa Manyau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vasangana kwenguva diki nemutungamiri weChina vaXi Jinping nhasi mugovera parutivi pemusangano weAsia Pacific Economic Cooperation kuBangkok. Mumwe mushandi wepamuzinda weWhite House ati amai Harris vataura pamusoro pemashoko akakosha akasimbisiswa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden musi wa14 Mbudzi pavakasangana navaXi, ekuti panofanirwa kuramba pakavhurwa nzira dzekutaurirana kuitira kufambisa zvine musoro makwikwi ari pakati penyika dzavo. Kuverengwa kwemavhoti kwatanga musarudzo dzine makwikwi akasimba dzemuMalaysia, idzo dzichaburitsa kuti mubatanidzwa wemapato wakambotonga ungadzoka zvakare here mushure mekukundwa kwawo musarudzo makore mana adarika. Vari kuunza shanduko yezvematongerwo enyika vari pasi pemutungamiri webato rinopikisa Anwar Ibrahim vari kutarisirwa kutungamira sarudzo dzemugovera idzi, asi pane mubatanidzwa mukuru mitatu iri kudawo mavhoti vanoongorora zvematongerwo enyika vachiti zvichabuda zvakaoma kufembera uye zvinogona kuona mibatanidzwa mitsva ichiumbwa kana pasina ane huwandu hunoonekwa muparamende. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi mochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Jocelyn Sithole avo vanoshanda nemadzimai vane mabhizimusi achiri kusimukira. Amai Sithole vari muno muAmerica umo vari kuwanikwa ivo vachi sangana nemakambani akasiyana siyana nemapazi ehurumende kuti vawane dzidzo yekuti vazokwanisa kupakurirawo vamwe madzimai vari kuZimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amaistole. Mungatitsananguro here kuti kana muri kuZimbabwe munenge muchishanda nemadzimai ekupi?
Kana ndiri kuZimbabwe ndinoshanda nemapoka akawanda. Ndinoshanda nemaNGO anouya achinditi ndivabatsire kutsei namadzimai ninyaya dzemabhizinesi. Basa rangu zhinji ndiri kunyanya kuita inyaya inonzi training business development. Mapoka akawanda emadzimai angangove ari macooperative, angangove ari masavings clubs, angangove ari SMEs association. Ndiwo mapako andinowanzoshanda nawo akawanda munyika yese. Ndinoshanda zvine organization inonzi Kenneth Africa. Kenneth Africa is an organization inoita nezveutano muZimbabwe. Saka Kenneth Africa yakaona iyo izvo kuti ma SMEs hamuna utano hwakanyanya, vanhu vazhinji havana inonzi access kune medical aid. Nekuti vanhu vashoma vane medical aid muZimbabwe. Kana tichitarisa meds dzacho dzatinoona meds dzacho, only 10% are covered nemedical aid. Kunyanya informal sector nema SMEs havana kukava. Kenneth zvayakaita yakagadzira product inoti yemedical aid, inoti vanhu vari muinformal sector nema SMEs vakwanise kuita access kune medical aid nekuita access kune good primary health care. Ndiro rimwe bato randinoshanda naro futi zvakanaka. Takamirira futi kusaidi iro rei rema SMEs. Takanyanya futi kunangana nenyaya dzemadzimai. Ne US public relations iyo yakandiunza kuno yada kutenda zvikuru. Tinoita anonzi magrow your business workshops kumadzimai zvema entrepreneur anenge ari muHarare kana kwaMutare kana muAmerican corners anenge ari munyika imomo. Tinoshanda futi zvakanyanya nebato iroro.
Makafunga sei kuti mupinde panyaya idzi dzekushanda nemadzimai?
Nyaya iyoyi yakandibvira kudhara, asi yakazonyanya kundibata pandakambogara kuSouth Africa for 10 years. Ndakaone kwedza ndichishanda neimwe project yandakashanda nayo kuMpumalanga province. Project iyoyi yanga ine about 10 billion yanga yakanangana nema SMEs emadzimai kuti vasupply maservices kune project iyoyi. Tafamba tafamba muprovinsi imomo, takashaya madzimai vanga vaine ruzivo nekusupply maservices. Zvirizvo zvakandirwadza nekuti mari yakanga iripo, but ndakaona kuti madzimai ava vaishaya kuti vasupply maservices simply because vanga vasina ruzivo vacho, vanga vasina kumbotraina, vanga vasinazvo kana kumboregister mabhizinesi avo. Ndopandakatanga kuita maresearch changu ndichinoti percentage yemadzimai vanoziva neruzivo rwebhizinesi ndeva, percentage yemadzimai vanopindawo matenda mahombe ndeva, percentage yemadzimai vanokwanisa kurana mabhizinesi vari pachavo ndeva. Ndikaona kuti mapercentage acho anga ari badiki chaizvo. Ndopandakazoti ini ndakudzokera kumusha vanhu wee, ndinobatsira nyika yangu especially ndakananga nemadzimai kuti ngatitsimudze mabhizinesi avo.
Kune mamwe madzimai akateerera pari zvino, zvii zvamungavakurudzira kuti vaite muchitarisa zvamadzimai kuno zvamakadzidza kuSouth Africa nezvavanotarisana nazvo?
Chekutanga, madzimai ngavaregedze kungobata-bata kabhizinesi kese kauya. Mukatarisa makanangana kuZimbabwe, mabhero akauya, zvihuta zvikauya, chinyi chikauya, chese chinenge chiri mufreshation anosiya bhizinesi achimhanyana nacho. Zvinoroti bhizinesi harifi rakakura. Ngatidzidze madzimai kuti tatabata bhizinesi ratabata ringangoere catering, ringangoere chinyi, ngatirambe takasimuka nari, ngatirambe takaripusha kusvika radiri, kusvika rara. Madzimai vanonyanya kubata-bata. Number 2, ngatiite maprograms edu ekuti tibatanidze mari dzedu kuti tikwanise kuona inonzi venture capital financing. Nekuti kunyanya muZimbabwe medu hamuna inonzi ecosystem yeventure capital financing. Sazvinoriwo tofanira kutodzisimudza tega mari dzacho. Tinokwanisa kudzisimudza kana tabatana mumikando mumacooperative tichisimudzira mabhizinesi edu. Kuti ngatiite maanonzi maproper accounts, ngatidzidze good business practices.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous, tinoimba kuti madzimai ari kudzidzawo zvakawanda kubva muhurukuro yaunotipa mugovera wega wega. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa, avo vati aiwa ndine mashoko ekuyambira nekuchenjedza vana veZimbabwe pamusoro pemutambo wemakwikwi enhabvu yepasi rose weWorld Cup ayo ari kutanga mangwana mukata. Ngatinzwei mufundisi Moyo vachitsanangura.
Ya maita zvakanaka zvikuru baba vakandimiri kuti pamukana uno tida kuyambira zvikuru vana veZimbabwe. Chinorati World Cup iri kutanga mangwana kukata. Sandira kuyambira zvikuru vana veZimbabwe kuti vashandise mari neuchenjeri, vasainyanya kufarisa kupfatsura mari nekuti vanokawanda vacharasha mari vachipfatsura vachidya vachipinda maresitorani mahotera kana kuma night club kumachisa nyama vachifara nokuona nhabvu vachikoshiwa. Toda kuyambira zvikuru vana baba namai kuti vazvichengete nekuti tizoti vari kuwana maiwo pama World Cup ipapa vanoshandisa mafoni kubheja kudigita zvakasiyana siyana. vana baba ndizvozvo kana kupinda muzokutandarira kumaresa nemahotera vachidya nokunwa nokugocha vachikoshiwa kuti Christmas inoda zvinozoita kuti mari inozopera vanopesa vakuzorwa nokuvisana mukati medzimba zvinopesa kuti vamwarume vapese vakutengesa dzimba vongozoona vanhu vakudzingwa kana kushaiwa rendi. Saka ndokurudzira vanhu kuti vazvibate vana baba namai kuti regai kuvasvika nokurashikirwa nepfuma nokuti World Cup yauya yauya nguva yakaomesesa. Christmas, New Year, kudzoka kumabasa, vana kuzvikoro vanoda mabhuku. Saka ndakundikuyambirei zvikuru vana baba namai.
Chii chasvitsa kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi moyo?
Nhau dzakafanana nedzidzi tinogara chiparidza nezvadzo mukati memakereke uye futi zvakawanda zvatinosangana nazvo mukati mevana vekutenda nevanhu vakasiyana siyana vanongo vachiyokwa tiri vachitsvaga rubatsiro. Saka zvinhu zvakafanana izvizvi zvakakosha kudzidza nokudzidziswa nokuti hazvizobatsiri kuzopepuka mako mvura yanaya. Saka ndirikuyambira vana veZimbabwe zvikuru kuti vazvichengete vabate pfuma nenzira yakanaka nokuti vakavarairwa gore rapera vana gore rinouya vanoda mari dzemaschool fees. Vamwe vana vanopinda magrade 1, vamwe vanopinda magrade 7, maform 1, maform 4 nemaform 6, vamwe vanoenda kumacollege kana kumauniversity nekumakosa akasiyana siyana. Saka kana vabereki vakashandisa mari vasingarangariri ravangwana revana, vanopesera vagara uye futi vanopesera vakutengesa midziyo nokutengesa misha kana kutengesa zvavainazvo nenhau yokuti vakadya mari. Uye futi zvevamwe vanenge vakaenda kunabvuku vanosvika vakasaka vakazosadzoka. Saka tinokurudzira kuti vanhu vazvibate.
Chii chaita kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi moyo?
Achiri kuti vanhu vazobatwa nedepression kana maBP kapisa vazouya nokushungurudzika. Achiti musafara vanhu, farai but farai muchiziva homwe dzenyu. Regai kuti vana ninga ndai nokuti zvinhu zvinozopinza dibopoto mukati meimba nokuti mudzimai achagara chipopota uye futi nevana vazozvizivi. Vanoda chikafu, vada mbatya, marenda anoda, grocery rinoda kuti uzviraramise wenu nerendi dzinoda. Saka ndokuyambira zvikuru vanhu veZimbabwe achiti vanozotengesa mudziyo kana vachitukana kupuwa vanotadza kuenda kuzvikoro kana kutadza kuenda kwavaida kuenda kuenda kuyunivhesiti mapesera makutengesa mudziyo. Tiri kuona vanhu vakawanda vachirambana nenhau idzidzidzi dzekutambisa mari. Saka ndokuyambira uye futi South Africa munoiona inogara ichiti vanhu kupera kugore rino havachadi muSouth Africa. Saka vari muSouth Africa vacho, please chengetedzai pamunenge muinapo ipapo, mupasungirire chere pakapuwa mwedzi 6, but chengetedzai kwazvo uye futi muwane Christmas yakanaka. Mupambira World Cup musi wa18 vhiki rinotevera chinenge Christmas nenyaya yakanaka, muitwe zvakanaka, mukomborerwa nemhuri dzenyu. Tinokudai uye futi mufare munashe chitifarai.
Saka munoona here veruzhinji vachitambira yambiro yenyu?
Baba wakandimiriga nitende kanzi anenzire ngaanzwe zvinoreva inzwi. Nawene ndiye kuti zvakafanana nembeu, kune mbeu yakakandiwa muvura kanaka, imwe yakandiwa munzira, imwe yakandiwa parukangarawe, imwe yakandiwa mumunzwa, dzimwe dzichavhungwa kududzira kuti vanhu vakasiyana siyana vamwe vanhu vanoterera. Nokuti vanhu vakawanda hongu World Cup iko yakaita isi vanhu vanotofungwa kuita mari yakawanda, vari kuvachabudirira kuita mari asi vazhinji vachachema chete nokuti vachakundikana, vachadliwa, vakadliwa nemari yerendi, vakadliwa nemari yebhazi, vakadliwa nemari yeChristmas, vakapesera kutengesa nemagirosa, vakapesera kutengesa nedzimba nemidziyo. Saka ndokuyambirei vana vamwari avo vari muvhura kanaka vanoteerera, neavo zveve vakawira munzira vanongona kutira ipapo, zvekuti kana mari isinge yavapo vanogona kupenga-penga naiti kuti gore rakupera vanopiwa mabhonasi, vakupinga nemabhonasi obva vabheta yose kana kugembula yose, vozosara vasina chinhu mangwana vakuchema. Zvinozosvika pakuzopesera vanhu vakusiyana nokurambana nekuda kwokuti vakatadza kuteerera. Saka kuti kuvanhu vese, vanhu mungatamba zvenyu but tambai munotarira, rangarirai kuti panopera World Cup musi wa18 December, sangi inotevera chei Christmas, inouya yacho New Year. Paranga pachida mari, Christmas inoda mari, New Year inoda mari. Vanoda mbatya dzeChristmas nemhuri zvekudya, uye futizve marendi kuenda kuchikoro zvezvinodai. Saka vanhu chenjerai, ndatete.
Manga makateerera kuna mufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muchirongwa chedu Our Lives, upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yepasi rose eWorld Cup egore rino ari kutarisirwa kutanga mangwana mukata iyo kata sasamusha ichitamba neEcuador. Chikwata chekuAfrica chekutanga chichapinda munhandare iSenegal nemusi wemuvhuro iyo ichatsangana neNetherlands. Mukuzeya nezvemakundano aya tabata muteveri wenhabvu vaBrian Musekiwa ava vari muno muAmerica vari mudunhu reMaryland.
Zvekufara tereki kuti mutambo weWorld Cup wazvasvika manje. This is the biggest stage yangakamirwa nemunhu wese inouya after every 4 years. Saka mutambo ndirikuona wakadai uri mangange pakuti kata ndiyo iri kuhosta, that's the host nation, and asambo tamba muma World Cup before. And poitawo Ukraine inyika yekufa kuAmerica inove decent, hatingati it's a bad team. Saka right now hapana anyatsoziva kuti zvichabira sei, but ndiri kuona ari mangange tichikonsidha experience yeUKEDA versus the host nation. Hapana host nation yatambo luza mutournament. Saka ndiri kuona achitedzerawo zvaachiita mama countries. Handiioni chiruza. Saka ndiri kuona a draw ichiva the fairest result mangwana.
Totarisawo mutambo weMonday, chikwata chekuAfrica chekutanga chichange chipinda mumakundano iSenegal ichitamba neNetherlands. Munoona sei mutambo uyu?
Mutambo uyu mutambo wakaoma for both countries. Netherlands ma soccer powerhouses. Senegal inyika yekuAfrica zvayo, but mukaona maplayers acho ese anotamba kuEurope. Unoona Barcelona, PSG, Bayern Munich, Chelsea nemamwe ma European countries. Saka mutambo wokuti ndopati kutarisira kuti Senegal ichatifadzawo isusu vagari vekuAfrica by winning. Ndikuona ichiwina because yaane experience plus also ma African champions. Saka itimu yokuti ndiri kuona ichikwanisa kukunda chikwata cheNetherlands.
Zvimwe zvamungadiwo kuti vateereri vazwe kana kunzwisisa pane zviri kuitika kukata?
Ndida kuti ndingovataurira kuti vangokwanisa kuona mitambo yese vanakidzwe, because the World Cup inouya after every 4 years, and machance dzekuti maplayers aya aripo right now anokwanisa kuzodzoka after 4 years kashoma. Ndiri kuona tunyanzvi Ronaldo na Messi, handisi kuvaona achidzoka kuWorld Cup again in after 4 years. Saka ndiri kuda kukurudzira vaoni vese kuti vangotora advantage of the tournament. It's a one month tournament. Saka tikwanisa kuti ma off days kana ma leave kana chii kuti vakwanise kuona mutambo, because mitambo iri rare, haingoi pese pese. And also pane a lot of lessons zvafundwa. Mukada kuona this World Cup inowanzo tambwa masummer, haitambwi right now in between my leagues. And kuda kuzivawo kuti why zvaitwa izvozvo, like that is really important kuti vazviita because the host nation kunopisa. Saka that's the only time yakanaka yekuti vahoste the World Cup at that time of the year. It's the first of its kind. Saka ndikukurudzira kuti vanhu vaone World Cup, then zvionawo tikwanise kudi kuzokurukura nezvazvo as the tournament goes on.
Mutevedzeri wemutambo wenhabvu vaBrian Musekiwa vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7 vachitsanangura pamusoro pemaonero avo pamutambo weWorld Cup uri kutanga mangwana mukata.
Yasvika nguva yanga yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kukata. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa, uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumapiki aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose, uye ivo vemudoha.
tinenge tiri kumapisi aya kushika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripisi zvichabuda kubva kunavhu ye World Cup. One trip, no fears, one flag, all year. We've been waiting for this all year. We all that we
zvongwedu yapera rakaiti mutarisa misoro yenhau dzanhasi. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes yeka muHarare. Vanhu vana vanokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga seneta vechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenate. Mitambo yenhabvu yeWorld Cup 2022 yotarisirwa kutanga mangwana Ecuador ichitamba neKata. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo.